zvino zvikanwa kuti makwikwi akaita sema Africa Region 5 Youth Games aya anowana rutsigiro rweruzhinji kana vepamusha vachitamba zvakanaka. Asi izvi hazvisi kuitika kuvatambi vemuZimbabwe avo vari kurirakatwa zvitevera kurohwa kwevatambi vese vetsiva vemunyika kunze kwemumwe chete Jordan Ncube uyo achiri kukwidza. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemayoung mighty warriors chakanyadzisa zvikuru apo chakarakatwa 5-0 nesouth africa nezuro pamberi pemutungamiri wenyika varobert mugabe avo vaive vauya kubabasos stadium kuzovhura makwikwi aya zviri pamutemo. Mitambo yenhabvu iyi ndiyo iri kukwezva veruzhinji vakati wandei asi vatambi vacho havasi kufadza mushure zvekare nekunge chikwata chemayoung warriors chakaita mangange 0-0 nemozambique. Mozambique haina mukurumbira munhabvu muafrica zvekuti mayoung warriors aitarisirwa kuruva chikwata ichi zvine mutsindo. Zvisinei, mayoung warriors anofanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara kuti varambe vari mumakundano aya. Vatsigiri vari kusimudza mureza ndio Valerie Bunu naRodza Isaurombe vemutambo wetennis avo vakakunda mumitambo yavo yekutanga. Saurombe afamba nzendo refu kubva kuUSA kwaanogara kuuya kuzokwikwidza mumitambo iyi. Asi pachiri nemitambo yakawanda ichiripo mubasketball, athletics, volleyball pamwe nenetball zvekuti Zimbabwe inofanira kukunda kuti vanhu varambe vachiuya kuzoona mitambo iyi. Chikwata chebasketball chevanhurume chine mutoro mukuru apo chiri kusangana neAngola iyo ine mukombe wemuAfrica manheru anhasi. Mitambo yevechidiki yakaita semaAfrica Region 5 Youth Games iyi inoratidza ramangwana renyika mune zvemitambo zvekuti kukundikana makwikwi aya hakuratidze ramangwana rakajeka. Totarisa zvenhabvu yemubarclays English Premiership yekuBritain. Vanobheja nhabvu vakavhundutswa apo chikwata chechelsea chakakundwa 2-1 nenewcastle. Vashoma vaitarisira kuti izvi zvingaitike asi zvibodzwa zviviri zvakanoiswa napapa sisi wekusenegal zvakapa newcastle mapoints matatu kunyange hazvo Didier Drogba akakwanisa kunwisira chelsea. Izvi zvaitawo kuti utungamiri hwechelsea hudimburwe kusvika pamapoints matatu chete mushure mekunge Manchester City yakakunda Everton 1-0 muEtihad Stadium. West Ham yakwira kusvika pachinhano chechitatu asi izvi zvingangosanduka manheru anhasi sezvo chikwata chiri pachinhano chechitatu cheSouthampton chiri kusangana nechiri pachinzvimbo chechishanu cheManchester United. Mimwe mitambo yakapera seizvi: West Ham 3 Swansea 2, Aston Villa 2 Leicester 1, Hull City 0 West Brom 0, Liverpool 0 Sunderland 0, Queen's Park Rangers 2 Burnley 0, Tottenham 0 Crystal Palace 0, Stoke 3 Arsenal 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.